manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reTriple C rinotungamirirwa navasengezo chabangu vavhurirwa docket kuHarare Central vachinzi vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaparura nasi urongwa hwekushanda kwemari kana kuti monetary policy. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatiswa kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato Residents Coalition for Change rinotungamirirwa navasengeso chabangu vaWashman Ncube nevamwe vavhurirwa docket kuHarare Central vachipomerwa mhosva yekuti vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Taedza kubata vachidziva kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaudzawo Studio 7 kuti vanga vasiri muhofisi zuva rose nhasi. Asi takwanisa kubata gweta remwanasikana uyu vari mutauriri wemhuri vatakunda Jacob.
Mwanasikana ari kuti iye akambunikidzwa, saka nekudaro isusu mutemo wedu unodzivirira vana vari kwemakore 18 years kuti vange vachienvolva vari involved muzvinhu zvebonde nevanhu vakuru vanowana vakapfuura makore 18. So nekudaro tabva taisa police report yedu paHarare Central Police Station tikavhurisa docket yedu ipapo tikabatsirwa zvakafarira. Uye mukuva involved yekumbunyikidzwa kwekodzero dzesaa anoti iye pakashanda chisimba naizvozvo raisingori bonde njeba tirine chisimba mukadzi, saka taonekwa pachizivo kurifira kuti inge iri chaji yerep kana kubata chibharo.
Saka mungaziva kuti vachidziva vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa?
Mazivira ndingaita ndeyekuti patapedza kupa ripoti tasiya maconduct details yedu ikoko chiti kana pangoitika any development ingada kuti tizivise vanotizivisa. Endi muchidimbo kana vachinge vawana vachidziva vanotizivisawo zvekare kuti vavawana vachidziva, saka pari zvino handisati ndareceivha enco, handisati ndareceivha any official communication inoratidza kuti vanga vabatwa kana kuti panga pane investigation yaitwa kusiya kwezvotaurwa musikana chete.
Panga paine mashoko wekuti mwanasikana uyu anga asingazivikanwe kuti aripi, mazokwanisa kumuwana here?
Mwanasikana takwanisa kumuwana. Mashoko iwayo ndingati haana kunge ari correct to some extent, nekuti mwanasikana paanogara anopaziva kumapurisa pasabmit adresi inoratidza kuti anogarapo. Asi pane imwe nguva, pane nguva yatonyashudatika nekuti aripi.
Gweta vatakunda Jacob vachitaura vari parunare muHarare.
America, VOA.
Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatidzwa kwevanhu kana kuti International Day of Victims of Enforced Disappearances. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and a Crisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko kuvatori venhau achikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya dzose dzevanhu vanenge vatsakatidzwa nekupambwa. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa30 Nyamavhuvhu gore rega rega. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaCharles Kwaramba Gweta remumwe akapambwa ndokutsakatika muna 2015 vaItai Dzamara. Tatanga nekuvabvunza kuti mapurisa ari kuvaudza here kuti nyaya iyi iri kufamba sei.
Hake hapana, tane nguva tisina chase chanzwa kubva kwavari. Handifunge kuti pane chiri kubuda ikoko, ndosaka vakanyarara.
Asi dare ranga rati kudii panyaya yekuferefeta kutsakatika kwavakaita?
Munorangarira kuti panguva yazvakaitika takamhanya kumakare edzimhosva. Ko taizivaka kuti ndomugariro wavo, ndomitiro wavo makore ose. Taiziva kuti vanhu vanongoshayikwa, muchirangana vana Justina, vana Dlamini, vana Fibirisi Ramba nevamwe vakawanda wanda. Saka pazvikangoitika takangoti ngoma ndiyo ndiyo. Saka takamhanya kudare tikanoti tokumbirawo kuti munhu seti yemuunzwe pano kudare rimuone. Kana kuti kana ichiramba kuti haizivi itsvage, imutsvage, ndo ine basa racho. Kana ndosaka ichinzi seti, basa rayo ndiri kuchengetedza vanhu vagare vemunyika. Koti saka chiendai zvaipa order yekuti chiendai munoinvestigata, munomutsvaga pese pamungamungomutsvaga munyika. Munovhura matombo, munovhura mabhiriji, munovhura zvimasango muchimutsvaga svika mamuwana. Asi pamunenge muchidaro, potai muchitaurirana ne hama neshamwari nemabhweka ake. Munopota muchiapdeta, muchinyora maripoti, muchiunza kuna registrar wehighcourt kuti paonekwe kuti pane zviri kuitika. Saka izvi zvakamboitika mazuva ekutanga kuti taimboita setinokuungane chitaura chikurukura chionesana kuti ngamuwana sei. Asi munoziva ukatuma munhu ari kuchungidzirwa kuti aite basa, munongoziva zvinoitika. Basa racho kuitika kwaro hakunyatsoitike zvakanaka.
Zvino kana zvamira zvakadaro, pachine chimwe chingaitwa here nemi semagweta kana nemhuri?
Munongoziva kuti tarisiro inongoramba iripo. Hama neshamwari dzaDzamara dzakaramba uye takaramba tichingotarisira pamwe. Rimwe zuva pangangoitika zvinowanikwa, kana kuti anowanikwa ari mupenyu akavigwa samwe, kana kuti pamwe anowanikwa waamutumbi. Saka takangoramba tichitarisira, kuti tarisiro iya inenge yaakupota yakazopota ichiguma inodawo kuti nguva yareba. Saka chimwe chinenge changosara ndechekuti tiende kudare, kuti dare inongonodhikeya kuti aiwa akatofa munhu hapasina. But munoziva zvizvinonetsa kugamuchira, kuti mugamuchire zvakadaro muende kunowana declaration yakadaro kukoti. Ndosaka yakanonokwa pesa apa because yaisada kurasa tariro.
VaCharles Kwaramba iGweta vanga vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasiri muhofisi. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vakamboudza Studio 7 kuti hapana zvavati vawana nezvekutsakatika kwavaDzamara. Pane vamwe vakatsakatika vakazembe vakatiwo vanoferefeta nyaya dzose dzinenge dzamhangarwa. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vaparura urongwa hwekushanda kwemari kana kuti monetary policy, vachiti mari yeZig yatambirwa nevanhu zvakanaka uye nemufaro. Vatiwo vachatora mamwe matano ekuidzikamisa uye kuti ikwanise kutenderera zvakanaka muvanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Takapanga kuunza mari yeZig yakanga ichingoshandiswa chete ne20%. Zvikamu zvekushandisiwa kweZig zvatokura peta kaviri chaiko kusvika kuzvikamu 40% kuda kusvika pa40%. Saka zvinoreva kuti marero ezigi yanga yachitambirika uye yanga yakatyama.
Pari kuitwa sei kugadzirisa nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yechenji?
Nyaya yechenji yanga ichemwa nayo nevanhu. Tikaongorora tikaona kuti hadambudziko riripo nekuti panga padambuka pakati pebhengi, Reserve Bank nemabhengi. Nekuti Reserve Bank inenge ichipa mabhengi mari sipe vanhu, asi mabhengi aya oita dambudziko rekupa vanhu vogara vane mari dziya tisingazosvikisi vanhu. Sapanga guru rehurumende rakapindira rikatora basa iroro rikati pasteji nepamwe pese pakaungana vanhu vanenge vane makioski yavo vachiita urongwa hunonzi swipe for cash. Hakuna munhu anofanira kuchema dambudziko remari remazidzi.
Ko vamwe ka vagwanyanya vari kuti bhanga riri kuti mari iri kushandiswa zvakanaka, yatambirwa zvakanaka, asi zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nemagwaro ekufambisa zvichiri kutengwa nemadhora ekuamerica nemimwe mitero
zvinofamba nehwaro hwazvo, hazvigoni kuitwa nezuva rimwe chete. Idambudziko ratanga tinaro remakore akawandisa, hamugoni kutarisira kuti rinogona kurapwa nezuva rimwe chete. Aiwa, patatanga tatangirawo ipapo, asi vari kusvika kwese, kusvika kumafuta edzimotokari, kunosvika nematamba ekufambisa anotaura iwawo. Asi tiri kuti tinombotanga tagadzirisa zvanga zvichinyanya kutinetsa, tichiinda kusvika tazosvika ikoko.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mandela policy yapresentwa nagavhena nhasi inopedza simba nekuti unenge wachitarisira kuti matambudziko atiri kusangana nawo ari kuratidza kuti marets ari kuita chamuramba mhuru. Hurumende reti yakabatwa, yakadzvinywa pahurere takamubva. Yatingati controlled exchange rate. Rimwe dambudziko ndipo ndiri kuti kumabhengi uko makambani ari kushayiwa mari foreign currency kana vakuda kunotenga kunze kwenyika. Zvoita kuti vagare nemadzigi akawanda apa vatengesa and havasikwanisa kuona foreign currency yacho. Masvondo akapfuura atakuwana nesvondo inotikuona makambani mazhinji ari kuvhara ari muretail sector. Pavanovhara panobva vapinda vakomana vekumusika mutema oroma tax shop vanobva vaopena ipapo.
Zii zvama muchitarisira?
Saka taifunga kuti governor pavachapronounsa mandatory policy statement yavo nhasi vachataura madanho avari kutora kuti rate yekumusika mutema nekuofficial market gepi racho ridzorwe. Asi tiri kutiona vari kuzvirova dundundu kuti mari yavo yakutambirwa, ichitaura kuti takaita customer satisfaction survey interception kuti tinzwe kuti vana vezimbabwe vari kufarira mari yezimbabwe vari kuti chii, vakazvipa percentage ye91%. Saka demo mari iyoyi yakanga ichidiwa zvakadaro kuti 91% sei hurumende yacho sikushandisa zig as a main current for my duties, main current for my passport, main current for all the taxes inobhadharwa.
Ko zvavari kuti vane imwe mari iri padivi kana kuti surplus ye19.2 million,
nyika tichiitarisa haisiri kampani kana kuti tax shop. Nyika yeZimbabwe upfumi hwayo hwaakusvika $30 billion US dollars. Saka gavhena vakatiudza kuti vane $19 million kasurplus kavanako, hazvitauri chino nekuti hapana chekutotangira mari iyoyo haikwa nekambani yeDelta kana mwedzi one chaiyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uh, Russia inonzi yauraya mwe mudzimai uye kukuvadza vanhu vasere mudunhu resumi muUkraine payakanda zvombo pane imwe fekitari inogadzira chikafu chevana. Imwe ndege yemhando yedrone inonzi yabhombawo mudunhu rePoltava. Russia neUkraine dzinoramba kuti dzinokanda zvombo nechinangwa chekuuraya vanhu zvekungouraya vanhuwo zvavo muhondo yakatanga muna kukadzi 2022. Vamwe vagari vekumaruwa vanoti vave kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kwemoto uri kuuraya vanhu, kupisa dzimba nekuparadza masango. Ko, zvii zvikonzero zviri kupa kuti masango apiswe? Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Chekutanga, vanhu vanokanda midzanga yefodya yavanenge vachiputa pasi vasina kuidzima, kozoti vanoshandisa moto pakumora huchi, vanobatidza moto pedyo nemigwagwa vakamirira mabhazi, vanoda kuchenesa minda, vanenge vachizvima uye vamwe vanongoita havo musarinya. Vanasoro jenya vakagara havo vataura kuti kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi. Gore rino vanhu vaviri vatofa vachiedza kudzima moto kwamakoni kumanikaland uye kumhondoro kumashonaland west. Mumwe mugari akapisirwa dzimba dzake mbiri nemoto ndivachichafa magunje vekwazvimba mudunhu remashonaland west, vanoti hakuna anoziva kuti wakatanga sei. VaJoseph Piri, avo vanochengeta nyuchi kunyamakate kuhurungwe, vanoti kupiswa kwemasango kunovhiringidza basa ravo zvakanyanya.
Nechikonzero chekuti nyuchi hadzibeutsi dzinokwanisa kunge dzichiswama dzichitama dzichienda. Plus futi tiri kuchengetedza masango ndochinangwa ndedonzvo redu hombe iroro rekuchengetedza masango kuti pasave nemoto unotsva unopisa tunhu tusina mhaka.
Mukuru wekufambiswa kwemabasa mune imwe kambani inorwisa kusvibiswa kwemweya wekufema inonzi Kariba Red mudunhu remashonaland west, vaJeremiah Matiza, vanoti moto isina kugadzirirwa iyi inopa kuti dzimwe nzvimbo dzigume dzave magwenga.
Mavild fires anouya achiparadza miti inenge ichangomera ichiri mudiki, yatinotarisira kuti ndo ichatibatsira panyaya yekugadzira dura rekutora kaboni yedu inenge ichidi iri muchadenga kuti iwane storage. Saka zvakadaro tinenge tichikurudzira kuti tisasangana nemavild fires.
Mutauri webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reEnvironmental Management Authority kana kuti EMA mudunhu remashonaland west, vamunyaradzi Nariswa, vanoti dunhu ravo rakatorasikirwa nemasango anosvika mahekita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemazana mana nemakumi matatu nematatu kana kuti 250,433 hectares. VaNariswa vakurudzira vanhu kuti vasangobatidza moto pasina kukodzera.
Kuti ticherechedze mazuva akatarwa ekuti hapana ani nani zvake anotenderwa kubatidza moto kunze kwechivanzi.
Nyika yakatara nguva yekusabatidza moto zvisina kukodzera kubva musi wa1 Chikunguru kusvika musi wa30 Mbudzi. Matunhu ane dambudziko rekupararira kwemoto anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neManicaland. Nzvimbo dziri munjodzi yakanyanya dzinosanganisira Nyanga, Mutasa, Makoni, Mutare, Bhindura, Marondera, Chikomba, Hwedza, Harare neZvimba. Kupisa masango kunokanganisawo zvirimwa, kuparadza matura, zvikwanisiro zvekurimisa, kuurayawo mhuka dzesango uye kusiya zvipfuyo zvisina zvekudya zvinokonzera nzara nekurasikirwa nemabasa kwevanhu. Gore rino masango apiswa anosvika mahekita zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemana ane mazana maviri nemakumi mana nematatu kana kuti 494,243 pamoto yakabatidzwa inosvika chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 1,856. Gore rapera kwakatsva masango chiuru mahekita zviuru zana nemakumi masere nemapfumbamwe ane zana nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 189,191 pamoto chiuru chimwe chete nemazana maviri negumi kana kuti 1210. Nyaya dzekupiswa kwemasango dzawedzera gore rino nezvikamu zana nemakumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 161% zvichienzaniswa negore rapera. Kutanga moto unoparadza masango kana zvivakwa imhosva inogona kuti munhu agare mujeri kwemakore matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi nezuro vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeCNN pamwe chete nemutevedzeri wavo vaTim Walz. Amai Harris vakataura nezvenyaya dzezveupfumi kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Vakavimbisa kuomesera vanopinda muAmerica vasina magwaro. Asi izvi zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna.
Vatungamiri vedu zvichitsanganisa naiwe maHarris hapana kunyanya kufunga kuri kuitwa kuti nyaya iyi vanhu vanouya muno muAmerica vasina mapepa akakwana ingagadziriswe sei. Zvekungoti ngativadzingei, ngatidhipote, masolusheni asina kufunga kwakakwana kwakazara mari. Tinofanisa kuvisa kuti chii chiri kukonzera kuti vanhu ava vauye kuno kunyika dzavari kubva. Zvakawanda imo muLatin America, kuna naHaiti, kuna naCuba. Tikatarisisa ikoko ndo patinoona kuti nyika idzi hadzina kumira mumusha. Saka mufanira kugadzirisa ipapo pamwe chete nekugadzirisawo kubhodha. Mukangofokasa zvavari kuda kuita maHarris pakudhipota, vaingodhipota mapurezidhenti akabvapo pasati pavana maHarris and problem ichingowedzera.
Kana muchiti ngavagadzirise zviri kunetsa kunyika idzi, mungatsanangura here zvingakwanisika sei?
Nyika idzi dzinoda support kumaekonomi adzo kuti dzikwanise kusimukira. Sapoti yedu ichibva kuAmerica inowanzongofokasa kunyaya dzesarudzo, nekuti tivade kuisa munhu watinoda pasarudzo. Ndozvatinoona kuna naVenezuela, kuna naCuba nevamwe. Iyo fokasi yakashata. Tofanira kufokasa kusimudza maekonomi yenyika idzi, kubvisa masanctions akaiswa panyika idzi. VanaVenezuela, vanaCuba ndokurubva maimbuti dzakawanda. Zvibatanidza neMexico, fokasi yedu yakanyanyisa panyaya dzemadrugs nechiti. Asi haisi kuti tisimudze macommunity ane nhamo munyika idzi. Kungorwisa madrugs iwayo chete izvozvo hazvibatsiri nyika idzi.
Asi pane mutsauko here pane zvavari kutaura nezviri kuvimbiswawo navaTrump?
Hapana mutsauko wakanyanya, nekuti ivo vaTrumpwo strategy yavari kutaurawo ndeyekuti ndichadzinga vanhu zvamusati mamboona. Saka ivo havatorina kana zano rekuti vangabatsira sei nyika dzavanogarisana nadzo muno muWestern Hemisphere. Chavo ndechekuti tongodzinga, tikangodzinga manje bhodha racho rakareba zvekuti heki. Saka chero vakavadzinga havakwanisi kuti vamisa kuti vasadzoke. Vanhu vari kutiza nhamo vanongofunga nziro itsva dzekuuya kuno chete.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vachitaura vari parunhare vari muno muWashington DC. Iko zvino yave nguva yekuti titarise zviri kuitika munhau dzemagitare. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira panashe gandanamo remagitare achinzi SheZW. Panashe ari mumakwikwi wevechidiki vanoimba A Voice to Rap. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tinongoti kumkum tichirovera padombo mbiro mbiro dzepana kusika chiri munazave topira navhotsi mosva yacho ndeyani.
Magitare ndakamatanga ndiri mwana mubiki, ndorangarira ndiri grade 0 chaiyo. Ndaitora chimuti ndobva ndaenda pangu ndega ndobva ndatanga kushaura nechimuti changu. panguwa ya cha mungu sa unungu rumana mbiki endi tainyano inspire wanwani meko Amerika ana Beyonce ana Michael Jackson nini nangu personally muna inyanyo ndi inspire di Michael Jackson
saka wabereki wakati kudio uchitanga kutamba ni magitare
shiriju wabereki pandaka tanga chaipo chaipo wanga vasinga atendi vachiti vaifunga watipa mandinya tsogona nduma tora ndenga shita taivanzi sama song esa ndenda rekoda ku studio saka ishine zvitongo tvakubvuma.
On the other side of some moramashe cheri ari kutengesa makabuka cheri starts to run customers call
tabutsiko apiwo ndosangana nawo
ma challenges ari mu industry akawanda but yandakanyatso taura chayo chayo ndeye kusapiwa mukana. Zvasiyana nekudhara pekuti kwaiva nema open mic akawanda, kuna na book cafe, kuna na kwakawanda wanda. Hatisi kupiwa mukana wekuti tiende panzvimbo dzekuti tinotiratidza kune vanhu uyezve tokwanisa kubenefita financially.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa social media platforms ese. Tiripo pa Instagram, Facebook, TikTok. Unanibata nonzi SHERZW pa Spotify tiripo, pa YouTube tiripo SHERZW SHERZW.
Ameno une zvaunoda kusiro vatsigire here nhasi?
Mashoko andinga pa vanhu vanonditsigira ndeye kuti ndinotenda kundisupport kwamunondiita. Pane mumwe murume akauya kwandiri akandiudza kuti riyo rwako rinyowa ndinonzi dhorobha ndarifarira. Akataura achiti hanzi riyo rwako ruri relevant ndiri kutaura zviri kunyatsoitika. Andidonye pandakapotsa ndachema nekuti ndoshuwiro yemunhu wese anoimba kuti ataure aimbe zvinhu zvekuti zvinobata mwoyo yevanhu. Saka ndinotenda nekutsigira kwandinoitwa nevanhu vanonditeerera, ndinokutendai uye ndinokudai.
Chitipa kamwe chete ke was a Friday timboroaka nzwisa kekubuda nako mudariro.
Dhorobha, mukandiridzira dhorobha ndingafara zvisingaiti riyo rwangu rinyowa ndirinonzi dhorobha.
Dhorobha parinofuka parino kushiva ukanzwa tatsokera kumusha mukaudike kwawa dhorobha parinorema yevarinoramba rakatsvanya hati tokere. On the other side of some moramashe cheri ari kutengesa makabuka cheri starts to run storm is coming then starts the rat race it's a hustle and bustle in the city that never sleeps.
Sign up
dorova parnorema yevarinoramba rakatsvanya hatidzokere kumusha kusvikira zvaita beta dhorobha parinofuka parinokusvipa ukanzwa tatsokera kumusha mukaudike wawa amukaudike wawa. 10 years I'm still counting hapana chandati ndakowa kungodzingiriswa nemango ngongo tiri muwaso kumbopfeka bibhere girini zvaramba kenza smatori pachona
nako kambo dhorobha kumanzwa hurukuro yanga ichitwa naPanashe ganda namo remagitara achinzi SHERZW anga achita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Vaimbi vachiri kusimukira vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakanganwa wekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi. Apo tiri kutarisa nenyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi nekutsakatidzwa kwevanhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli we Glenview North edalele parlamenti olilunga le Triple C, uHappy Moore Chitsiba, uvulelwe icala lokudlwengula untombazana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 years. Kunanzwa usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele, inhlanganiso ezizimele zisithi kumele kubunjwe ikhomishini ezaphenya ukuthunjwa kukaItai Dzamara, yena oseleminyaka phose elithumi kungaziwa ukuthi watshonaphi. Abafuyi eBaybridge bakhala ngokwehla kwentengo yenkomo ngoba sesicake kakhulu ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Umeli wesigaba seGlenview North edalele parlamente njalo elilunga leTriple C umnumzana Happy Mochi Dziva namuhla uvulele icala lokudlwengula untombazana leminyaka ekuzalwa elithumi lasithupha 16. Inkundla yezimlive ibika ukuba icala leli lizaphathwa ngamapholisa enkambeni yeHarare Central ithi njalo uChidziva kakabotshwa. Igqwetha lemuli kantombazana lo, umnumzana Takunda Jacob, ufakazele Studio 7 ukuthi ngempela lokhu yikho esokwenzakele. Kulicala eZimbabwe kuya emacansini lowesifazana oleminyaka ephansi kwelithumi lasithiyangalombili 18 years. Sehlulekile ukukhuluma loTidziva. Kukanti isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengekho ehofisini.
The Voice of America, VOA.
Kunanzwe usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele namuhla ole International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisithi uhulumende weZimbabwe usalomlando wokwazisa uZulu ukuthi owayekhankasela umbuso wentando kaZulu uItai Dzamara wathunjwa ngobani lokuthi usaphila na. Inhlanganiso lezi sigoqela eCrisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights kanye le-Amnesty International, yona ethi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli wenkantolo ezaphenya loludaba. UDzamara wathunjwa eHarare libalele ngabantu abanakenelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ngesikhathi kusabusa uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2015 wanyamalala kokuphela. Abanye ababekhankasela umbuso okhululekile abanyamalalayo bagoqela umnumzana Paul Chizuze lo Patrick Nabanyama. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi umnumzana Pardon Atafumaneyi ngokuqatheka kosuku lwanamuhla.
I-International Day of Victims of Enforced Disappearance as stipulated by United Nations iqakathekile, iyasincedisa ukuthi sibe siloko sikhumbuzana ngabantu abadisappearayo singasakwazi ukuthi bacatsha bayangaphi. Sibe siloko siqoqoda, sibe siloko sikhumbuzana ukuthi hayi asike si bring closure ebantwini laba, sibe kwazi singafuni nje ukuthi umuntu uyaphonga unyamalala nje njengembuzi ethiwa ihambile ayisabonakali kuhamba kwathini, ukukhona kuyabe kumdlile. So kuyasincedisa. Sometimes siyabe sithi umuntu wabulawa kumbe kanjani, kumbe hayi enxa umuntu wahamba waya kwelinye ilizwe, kumbe hayi nxa wabulawa ungaphi bamfaka ngaphi, ukwenzela ukuthi iclosure yama-families abo aboDzamara aboChizuze labonyama labo bezuze iclosure. Iqakathekile esintwini sethu ukuthi umuntu nxa etshonile imuli yakhe laye imkhale bebekwazi ukuthi hayi sewasichiya, isizathu sakhona yilesi nalesi. Kuqakathekile khona lokho International Day of Victims of Enforced Disappearance ayiqakathekile. It brings into light and also it helps us as a nation or as the world ukuthi sibe siloko sikhumbuza nabantu abadisappear, but also to try and bring investigations.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli ezaphenya udaba lukaZamara ukuze kwazakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye njalo watsho naphi. Ubona uhulumende ekuvuma yini lokho?
Ngibona ngani into engaba nhle nxa uhulumende angavuma. Lakho kuzayenza ukuthi bezigeze labo izandla ukuthi hayi thina undoda lo asikwazi ukuthi kwahamba njani njengobana bekhuluma, but kuyancedisa nje to bring closure kuma-victims families bona bakaZamara ukwenzela ukuthi khona uyazi nxa umuntu edisaphile kumfuze kube le closure abantu bebekwazi ukuthi hayi kwahamba njani kwathini. Khonokho nje kuyasincedisa njengelizwe and I'm sure uhulumende anga-approacha with that idea. Angiboni ukuthi uzayala mina nxa kuyukuthi bona nabo bathi kabakwazi ukuthi wahamba njani ama-witnesses abo nayo kumbe whatever that is there. I-purpose of that commission is to try and come up with exactly ukuthi wahamba njani. So angiboni ukuthi uhulumende uzayala mina nxa bangamtshela kuhle bemcele kuhle kuza bring a closure on i-case kaZamara.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithani uhulumende yena uthi kakwazi ukuthi uZamara watshonaphi. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano uthi sokulokuhlaliseka komnotho kulandela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold iZiga. Kumbiko we-midterm monetary policy awethule namuhla, uMshavano uthe uZulu wamukele kuhle imali njalo uthe baza kwengeza imali emkambo wayo. Imali le isethulwa idola lemelika elilodwa lalilingana lamazig alichumi lantathu 13 njalo ayikakugudeki emabhanga, kodwa emkambo wensitha idola elilodwa lemelika selithengwa ngamazig angamachumi amabili lambili 22 kusiya kumachumi amabili lasikhombisa 27. Umnumzana Mshavano wazise njalo ukuthi sebekhuphe inhlawulo yokuthumela imali engaphansi kwamadola emelika alichumi i-$10 ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lulandela ezenotho njalo elwela amalungelo esisebenze kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyananzela ukuthi kuloyo kubuye imali lentsha iziki. Singathi thina imali ukuwa kwayo amandla kuye kwathi kwangathi kuyama. Sananzela futhi ukuthi le ntengo lapha nxa uthe intengo yama-prize ezitolo lawo. Siwananzela ukuthi hhayi lanxa nje ungathi kwesinye isikhathi ikakhulu okwalezi suku elidakathelwe ungathi kuqansile. Kodwa ukuqansa kwakhona okunye okunenge kuyikugaba abantu bezitolo wokuthi umuntu uyafaka i-prize yakhe nge-US dollar. Nxa wena uzothenga nge-swipe uzothenga nge-zik abakwenzayo ukuthi ababa bengasalandeli i-rate leyana efakwe RBZ iluhlu besibalani. So kusenza intengo ziqase ziye phezulu.
Ibhanga le-RBZ sibone likhuluma njalo ngokuthi liza kwengeza inani le-zik elitholakala elizweni njengoba abantu bamukele ukuhlela imali. Likubona njani?
Ngakuyileyo ndlela mbona ngathi kungaba le ngozi ngoba singakhangela imbali sibuyele emuva. Uhlupho esasiba lalo kubo bondi laku-RTS ukuthi sasinaze ukuthi i-RBZ yayisuke iprint imali beningi. Ngibona ungathi nxa sebe i-RBZ ingabuya ngaleyo ndlela mina ngibona ngathi kule ngozi eyokuthi imali ingagcwala kakhulu ibe nenye nezige nale ebantwini bonke uflata. Eqinisweni sahlala le inflation icine futhi siluza amandla. So ke engxenye bona be-RBZ badingelwe bakucabangise kakhulu ukuthi into le bayibambe kuhle ngoba engagcwalisa leyo mali. Iqiniso ukuthi imali ngabaningi sichothana lempahla engxenye ezithuthwana ezithile. Inflation iyaqansa.
Ukumiswa ukubhadala kwama-bank charges kuma-transactions wonke aphansi kwe-$10 kungaphathisa uZulu na?
Yes, sibona ngathi kuzasincedisa kakhulu ngoba eqinisweni into esibulalayo khathesi emabhenki lapha yindaba enale yama-bank charges. Ukuthi ungavele uthathe imali usudlele, uthathe imali usudlele. Uthole ukuthi ekugcineni kwesuku umuntu imali ayiholayo phose iphose hafi yemali iqinise ngama-bank charges. Ngibona ngathi leyo yimove enhle. Kodwa-ke kusiya ngezifiso zabantu bekungathi engxenye ngayo bayithe qhwi yedlula i-$10. Imove yakhona iqondile but ngibona ngathi $10 iyabiloku incane eyokuthi izenze ukuthi engxenye layo still abantu bangathi baloyo balokukhona nokuthile. Kodwa imove iyabukeka sibili into enhle nxa kunazela ukuthi ama-bank charges abebulala abantu. Kodwa-ke siya i-RBZ ayikunazela ukuthi engxenye next time ithi qhwi futhi iye phezulu ukwenzela ukuthi imali zabantu ezingena ema-bank zingafi. Phela singakhohlwa imali nxa ivele uyihola kumbe uyifake ebhenki. Iyabivelisile tax, abantu bayatekswa nxa behola izimali. Manje ufike emabhenki futhi labo bekuhlahleli ugcine ngayo umuntu esebenzela nje ama-tax kulokuthi laye aphathise imali yakhe.
Ukuhlaliseka kwemali okukhulunywayo i-RBZ kulakho na ukukhuthaza abanye ukuthi baqalise ukufaka izimali emabhanki?
Kuzaba nzima lokho ukuthi abantu bafike kuleso sigaba ngoba sesikhulume lokho okokuqala ukuthi silohlupho lwama-bank charges. Okwesibili futhi esingakunanzelela ukuthi imali nxa izingenile laphana. Abantu bakathesa basathandi kakhulu ukuba behamba besiye emabhenki besiyalayina besiyakwenzani.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters sibika ukuthi eleRussia lihlasele enye ifektali yakwele Ukraine ebusuku edolobheni leSumy kwafa umuntu oyedwa njalo kwalimala abayisitshiyangalombili. I-AFP yona ithi ele-Israel selivumile ukumisa okwesikhatshana impi yalo leqembu leHamas ukuze abazempilakahle bathole ithuba lokuhlaba abantwana ijekiseni yepolio esigabeni seGaza. Izifuyo sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu emaphandleni eBeitbridge ngoba sezicakile futhi ezinye sezisifa ngenxa yendlala. Abafuyi abaningi bathi izibaya zilakho ukuvalwa lonyaka ngoba beswela imali yokuthengela izifuyo zabo ukudla. Kubika uNgqwele Dube oweStudio 7.
Ezinye izakhamizi zikaWard 6 eChalalalani zithi lanxa zikunanzelela ukuthi ziyaqilwa yilabo abathenga izifuyo ikakhulu inkomo, ziphoqwa isimo sendlala ukuthi zithengise ukuze zithole okuya ethunjini futhi zithengele ezinye izifuyo zazo ukudla. Inkomo eyodwa ivame ukubiza inkulungwane zamarandi ezingaphansi kancane kwezilitshumi kusiya phezulu eBeitbridge, kodwa kulezi nsuku abafuyi bathengisa ngengcosana nje. Ucho isakhamuzi umnumzana Alfambetsi.
Ama-prices akhona emarketini akakho mnandi. Last year, average le inkomo, an average cow, i-steer, around 4,000 to 8,000. But kathesi sesiqala kuma-2.5.
Ukuze kwenqatshelwe uhlupho lokuthengiswa kwezifuyo ngemali ephansi kakhulu, uhulumende usanda kusungula imikambo lapho athi kuzathengiselwa khona inkomo ezigabeni. Ukhuthaza abantu ukuba bathengise izifuyo ezindala kuphela lalezo ezingaphilanga kuhle ukuze bathole imali yokuthengela ezinye izifuyo zabo ukudla. Umnumzana Mbezi uthi izifuyo sezicuba endaweni eziningi.
Lapha eMatabeleland South usually siphila ngembuzi nenkomo lezi, but this time ngani kunzima, ziyafa sizo.
Abalimi bathi ngesikhathi sendlala yanyakenye bekungcono kakhulu kubo ngoba uhulumende ubebasiza ngokudla kwezifuyo kulentengo ephansi, kodwa lonyaka abakakuboni. Lokho kutsho ukuthi abantu kumele bathenge ukudla okudulayo ezitolo lapho ibhele lotshani elilodwa elithengiswa ngamadola aseMelika asukela kwamabili alengxenye $2.50 kusiya kwamahlanu $5. Isaka lokudla okugayiweyo elilesisindo samakilogram angamachumi amahlanu 50 kg lona libiza amachumi phosi amabili edola lemelika $18 kusiya phezulu. Esinye njalo isakhamuzi sika Ward 6 umnzana Ishmael Siziba uthi nxa kungaselakala ongabaphathisa ngokudla kwezifuyo, izibaya eziningi zizavalwa lonyaka.
Besicela loncedo ukuthi abantu bangasizama ngokudla kwenkomo. Noma kungaba le donor engasinikeza maybe 150 kg per head.
Amazwi kamnumzana Siziba agcizelelwe ngumnumzana Raymond Ndou, yena othi isimo sibi kakhulu ngoba amadlelo abo esihlaliswe abantu abakha imizi yabo. Isomiso sisichaye kakhulu njengabalimi abafuyileyo. Siyabona malanga wonke amadlelo ayachabalala. Besicela nje inkokheli zihlalise abantu ngendlela ezihleliweyo ukuze amadlelo angaqedwa izifuyo. Ukufuya kuqakathekile njalo kuletha imali ebantwini. Kuyafuneka ukuthi amadlelo angehli.
Loba nje bekhona abanye benelisa ukuthengela izifuyo zabo ukudla, abanye bathi esikhwameni akuvumi. Umnumzana Elson Moyo ngomunye wabo.
Sisela lange kathesi, asila ndawo yokuthi sizathenga ngaphi ukudla kwenkomo njengoba amazwi akhona kuthi athi.
Umqondisi ogatsha lubona ngezokulima lenhlelo zokufuya eMathebeleland South unkosikazi Shupika Isibanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende olamabhele otshani azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 azanikwa abafuyi abasebunzimeni ezansi eMandebeleni.
Currently we have got deaths that are occurring across the province and the most affected
ziyafa ezifuye esabelweni eMathebeleland South, ikakhulu eGwanda, iNsiza laseNzingwane. Kodwa sesithole imibiko endawo zonke ukuthi ziyafa. Uhulumende usengenele ngokuletha i-presidential feed ezanikwa lapho inkomo ezicuba khona kakhulu. Njalo izina esibheke imigodi yamanzi ezanikwa ezifuyo lezi.
Uhulumende uthi sekufe inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 lonyaka ngenxa yendlala, ekanti ezingaphezu kwesigidi 1.4 million zisengozini yokucuba. Imele iStudio 7 eBeitbridge, yimi uNgqwele Dube.
Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli waleli lizwe njalo ozancintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris uthi uzaqinisa umthetho wokwenqabela okungena kwabantu kuleli lizwe bengela maphepha, njalo uzaqhubeka ephathisa ele-Israel ngezikhali. UHarris wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-CNN izolo. Kwelinye icele, umnumzana Donald Trump ozamela ama-Republicans uqhubeke ngomkhankaso wakhe eMichigan esola ubukhokheli bukamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uHarris, esithi behluleka ukulungisa udaba lwemingcele kanye lomnotho. Uhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe eMelika eyisizalwane seZimbabwe, umnumzana Tim Moringai.
Ukukhuluma kukamama Harris ngathiwa kusegcekeni nje ukuthi yena njoba wayengu-prosecutor in California for all those years and a prosecutor general for a state elabantu abayi 40 million abaningi bangkhona abavele eMexico, ngathiwa uyazizwisisa indaba lezo ezokucapha kwabantu abazayo. So mina engubonayo akukhulumayo lokho ngathiwa uza kubasisa, ngoba sisakhumbula 3-4 months ago iDemocratic Party leRepublican Party babuya naleyo ndaba, baba le bill elalifanele lipaswe ukuthi lilungise izinto zonke ze-border le-immigration. But sabona umnumzana Trump etshela abamsekelayo ku-Republican Party ukuthi bangavoteli yona leyo bill.
Kudaba le-Israel, umbiko wankosikazi Harris liwubone njani?
Indaba ye-Israel ingathiwa iphuma eBhayibhelini ukuthi abazancedisa i-Israel bazaba lehlala kahle in a lot of places. So siyakwazi ukuthi ama-Western countries since 1948 khonapha babumba khona ilizwe le-Israel, bethathele ama-Palestinian bathembisa bona njengelizwe le-America ukuthi bazaba ncedisa lezikhali noma anything abakufunayo ukuthi ilizwe labo lingathathwa ngabantu abe-Palestine, ama-Iranian labanye.
Abanye abasola unkosikazi Harris bathi ngumuntu ongelelisa ukuthi akhulume kuhle nxa engela speech ayibhalelweyo, libone njani indlela ebeziphethe ngayo.
Umamu Harris has been a prosecutor for over 20-30 years, something like that. Ukuthi kakwanisa ukukhuluma with a prepared speech, hayi ngamanga lawo. Ngoba siyakwazi ukuthi amagqwetha vele, they are very studied people, bayazi into abayikhulumayo, and they can answer questions without any prepared notes.
Umnumzana Trump la eqhubekela phambili ngomkhankaso wakhe, ukuyikho lapho asola khona umnumzana Biden kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Harris ngodaba lwezenotho kanye lolwemingcele. Silibona njani umkhankaso kaTrump?
Umkhankaso kaTrump ngangithiwa was effective ubaba uBiden esakhona. Unkosikazi Harris esengenile ungangithiwa sokutshintshile. Ngoba abantu, yes, we say we want policies, sifuna izinto ezisebenzayo and all this other stuff, but I think njengabantu as human race sikhangela ukuthi lo umuntu usekhulile nawo mbeni usesemncinci ukuthi akwanise ukuhambisa indaba ezihluphayo ezomnotho.
Umnumzana Tim Muringayo ulandela ezombusazwe eMelika, njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mthokazomuhle Studio 7. Hey, ake sizwe lapha u-President wethu Mnangagwa. Uhlale hambile phesheya, uhlale hambile emazweni e-Western imali zelizwe. Ngapha akikho into aza nayo elizweni. Yena uyakhipha imali elizwe. Abantu ngapha babulawa indlala. Kahle u-President onjani lo? Since engenile nje esihlalweni u-President uhlale hambile, akunanto aseke waza nayo eyiphethe. Isibhedlela zethu azilalutho, abantu bayafa. Abantu bethu bayafa, abazali bethu bayafa, akunamithi yawumele bagade. Imali lezi bazithatha ngaphi imali zogada uma befika emadolobheni bachajwa izimali futhi? So uhulumende akeke acabangele abantu, bangasicabangeli bona. Cela kube uhulumende wabantu, hhayi lo ozibekayo. Thina sifuna uhulumende okhethwa ngabantu. So that's why ilizwe leZimbabwe liso, ngoba uhulumende okhona akusiyo uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo yena. So sicela Studio 7 sedlulise lo mbiko ukuthi nabo mabe nendlebe bazozwa, noma kodwa bengaqinisa amakhanda kodwa bazozwa. Abadala bethu bayatshona ngendaba zokuthi izibhedlela zethu azinalutho. Mathebelelendi iwesa asikwazi ukuthi thina kahle kahle sifuna owethu uzibuse noma kanjani, ngoba ayinakwa nokunakwa Mathebelelendi.
Sanibona Studio 7, sanibona nabantu bonke nilalelayo. Hayi, thina siyaziphilela. Ye, hayi kubuhlungu nje kimi yile nto seyabhokayo, i-tribalism. I-tribalism into embi kakhulu evele eza kwenza ukuthi la uzufe ungazi angabona iqiniso ukuthi lingaphi. Masingasonke singafana lalo ubaba kwakuthiwa nguJoshua Nkomo, will be one of the best people in the world.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi kamaskandi ozibiza ngegqwetha lomaskandi. Lumculi udabuka eCholocho kodwa uhlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Iloya. Nangu exoxa lo ntungameli inkomo owe Studio 7.
Nangelo notoliwa emsakazweni weStudio 7 obingelelayo nguBrian ngwakonkomo ozalwa eCholocho endaweni yakwaMagabelana oyaziwa ngegqwetha lomaskandi emculweni ngifike ngo-2002 senginamadlalati amathathu ne-EP.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana kuFacebook igqwetha lomaskandi Mayeza, kuTikTok igqwetha lomaskandi Mayeza, kuInstagram igqwetha lomaskandi Mayeza, kuWhatsApp ngiyatholakala, iphone number zami zithi 078 10 73 232.
Abalandeli ubatshila wapha manje?
Kubalandeli bengicela i-support kakhulu ngoba umsebenzi wami ngikhiphe lonyaka 2024 muhle kakhulu. Ingoma zami ziyatholakala enkundleni zokuxhumana kuma online stores zikhona, uvela ucheke utigqwetha lomaskandi uzozithola. Ngiyacela ukuthi beyo viewer ko YouTube bezilale na ku Spotify. Ngiyabonga.
Bonge uNtungameli Nkomo obesipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo nihlelo ngeviki ezayo. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngosuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele abafana lo-Itai Dzamara. Siziphethe nezindaba ebezikhokhela umeli weGlenview North usemangalelwe ngodaba lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.